Nyaya iri kutaurwa pamusoro pavagomatanga navatagwirei inyaya inosiririsa kuruzhinji rweZimbabwe. Havasi kuita izvo vakamirira musangano weZANU PF, ende havasi kuita izvo vakamirira hurumende. Vakaita izvo pachezvavo sevanhu veZimbabwe vairi vasangana pamutambo, mutambo wavo usine nehurumende. Asi zvakadaro hazvo zvinonyanya kusuwisa kuti vagomatanga ndiye mubati wehomwe kana kuti munyori mukuru webati wehomwe yehurumende nenyika yeZimbabwe, kuratidzira kuti vane mari yakawandisa pasi munyika yese, nekuita mutambo wekupfachura upfumi nekudaidza vaimbi vedzimwe nyika isine vaimbi vedu nekuvabhadhara kanopetwa kupfuura kashanu. Zvinonyadzisa munyika yakabatwa nemasanctions, nenyika ine zvirango zvayakatemerwa, nevanhu vari kuchema nekugwesha nenzara nekuda kuti zvibatane nekushinga kuti nyika ienderere mberi. Varume vairava vanyadzisa, vanongedza kushama kwamai pane vaenzi. Vanoda kuti vambohongororwa vagonyatsotaurwa navo zvakanaka.
Sei kupana kwavo zvipo kuri kukonzera mutauro zvakadai?
Uyu huori asi hausi huori hwebato neZANU PF. Sekutaura kwandaiita, ZANU PF haina chekuita nenyaya iyi. ZANU PF yenge isina kudaidzwa kumutambo uyu. Kumutambo uyu kwakadaidzwa nhengo dzenyika shoma shoma dzisinei neZANU PF. Vanhu vakangodaidzwa hama dzavo nemashamwari avo vanochanawo mabhizinesi. Saka mukatarisa ipapapa pane nhubu naradada nongedzamai nechombo dzevanhu vanenge vaakuti mabasa eZANU PF. Tine vazhinji vemapato akasiyana siyana vanoita misikadzwa yavo. Tine gore rakaita kuMDC vainzi vaJongwe vakauraya mudzimai wavo. Hatinamboti MDC noEmondi, tinodangana nemunhu apara mhosva yake. Apa tonangana navagomatanga, tonangana navatagwirei. Hazvinei neZANU PF izvi. Vanga usiri musangano weZANU PF, vanga ari musangano wowoga.
Dr. Mavaza, chii chinofanirwa kuitwa nenyaya iyi?
Pamusoro penyaya iyi, ini ndinoona kuti mutungamiri wenyika anofanirwa kudaidza vairava ogara navo pasi. Vagomatanga vanodaidzwa semunyori mukuru mubazi rezvemari vagotsi vatsanangure, nekuti pane zvakawanda zvinoratidzika kuti hazvina kumira zvakanaka mukutaura kwavo kwavanga vari kuita. Chekutanga ndechekuti ivo vanotiwo vakawana mari pavanga vari kuBarclays Bank. Matsamba nenhau dziripo dziri kutaura kuti vakangopiwa mari inoita iyo $234,000 2017. Iyo imari iyi hatisi kuziva kuti vakazoisa pai payakabva yabereka kuti vaite mamiriyoni akawanda. Uyezve kune kututsumwa nekunyunyuta kuri kubva muvanhu vakasiyana siyana kuti vagomatanga vari kupiwa mari ma10% nevanhu vanenge vaita kuti vabhadharwe mari dzavo nekukasika. Izvi tinoziva kuti vatagwirei vanoitira basa hurumende vachibhadharwa, ende anobhadhara mabasa aya ndavagomatanga. Saka kuzoona munhu apiwa tenda nehurumende ari kubhadharwa newe, akuuya kupati yako okupa zviuru makumi mashanu zvemadhora nekukupa ndege yekuenda kungonoona mutambo webhora. Apa tine zvikoro zvisina marata, tine zvembuya zviri kufa nenzara, tine vanhu vakutadza kukwira mabhazi vari kutadza kutenga peturu, tine mhuri dziri kufa munzvimbo dzakasiyana siyana, tine mishonga muzvipatara hatina nekuti tikuti takatemerwa zvirango. Zvinonyadzisa. Saka tinoda kuti hurumende iwane chekuita, ibate vakurava